Vari kufungidzirwa vakatsvira mumoto vashandi veJMP vaitsvaira matura. Gurukota rezvekurima vaperenzishiri varamba kutaura nezveuwandu hwevanhu vakafa vachiti vachazivisa veruzhinji kana vapedza kutsvaga vanhu mumatura ose. Vashiri vakati pari zvino havazive chakakonzeresa kuputika kwakaitika, kunyange vamwe vachiti zvakakonzerwa nekusafamba zvakanaka kwemagetsi. Mumwe anga ari pedyo nematura paakaputika ndiva Timothy Tinaro vanogara muLions Den. VaTinaro vanotsanangira zvakaitika.
Kunze kungoti zvinhu zvandishoka, because impact indaindwa ndiri pabike ndichitobva kumunhu, then nemadebris zvabva paputika pacho. Zvinotyisa because imwe chinhu ndichi concrete block chinorema body angoti about 5 tons chosviki chabva papozicio chii throw away ifunga for about 20 meters away. Ndinoone nevana vabva kuzimplats they are helping vapinda mukati varimo vari kuriti.
VaTinaro vanoti vaona mitumbi mitatu uye mumwe anonzi afa achienda kuchipatara chemuchinhoi.
Vanhu vafaini vandaona confirmed before. One ari kuinda kuchipatara ndingangoti ndiya wech 4 ari kunzi wech 4 and mabenzi ava anoratidza kuti ndeye gasi matsvira vaita vanhu veza vese vafa. Nivaenda kuchipatara vangachiratidza kuti igasi ravapisa.
Vanhu vatatu vakaburitswa vari vapenyu vakaendeswa kuchipatara chemuchinhoi, asi mumwe wavo ainge akanyanya kutsva akaendeswa kuchipatara cheparerenyatwa. Matura ekuLions Den ndiwo akakurisa munyika yose. Ndakamirira Studio 7 kuLions Den, ndini Arthur Chiguriwa.